kwata ichi chaita mangange 00 ne Herentals ndokutambisa mukana wanga wavhurika wekuenda pamusoro pegungano recaso laga Premier Soccer League iri. Dai Dynamos yakunda yanga ichipinda mapoints 15 uye pamusoro pehighlanders nezvibodzwa sezvo Highlanders iri kutamba mangwana. Asi izvi zvaramba ne ma students izvo zvasiya Dimbare yadzika kusvika pachinhano chechishanu yadarikwa zvekare neBlue Chiefs iyo yarova Shesham 2-0. Highlanders iyo iri kutungamira gungano iri ine mutambo mangwana neSimba Bora musi uyo Capes United iri muNational Sports Stadium neHwange. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechina uyezve iri kukwikwidzawo zvine mutsindo iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu muBaobab Stadium mangwana zvekare. Murayiridzi weNgezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti havasi kutya FC Platinum uyezve vatora mutambo uyu semimwe yese yavari kutamba.
FC Platinum hapana chinongo chakachinja. Club yakangofanana neRunners yatatambawo nhasi iri makwikwi mamwe chete atiri kutamba. Saka zvatichaitawo musi uyu nezvatikuwo nePlatinum ndozvicharatidza kuti timu yanga yakaronga zvekuti inge inokunda ndeipi.
Asi nyaya irongotaurwa nezvayo ndeyekukundikana kweDynamos kurova Herentals kuti ipinde panyanga. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaClayton Maticha vanoti murayiridzi wavo Herbert Maruwa anofarira kuziva kuti vatsigiri veDynamos vanoda kufara masvondo ese, saka anofarira kugadzisa kuti chikwata chake chiite izvi.
Tinoita samasupporters, we want more wins, we want more results, saka tinongokurumidzira kuti aite improvements in terms of playing yedu. Pania bora rakatamba pahange ende bora iroro ndiro ririkutarisirwa namasupporters, harisi kuonekwa pamwe magames atachidraw, saka we expect kuti timu inove.
Asi mumwe mutsigiri weDimbare vaTedious Bunu vanoti Maruwa anofarira kupiwa nguva yokuvandudza chikwata ichi kuti chikunde mumutambo yese yachinotamba.
Hatisatambawa nemagemu akaona ekuti tingabva tati takutomudzika basa. Munhu anopiwa mukana, apiwa mukana, then tikambowa 7-8 games tenge tichizoona kuti aiwa kana atadzwa tochizotaura kuti aiwa apa wakundikana ndotetamba mukana.
Vatinwo Tafara avo vanoti vanofarira Dimbare zvekare vachiri nechivimbo kuti Maruwa achaunza mukombe weleague mumusha weDynamos mwaka uno.
Zvokutora mukombe kezvinova nyaya yacho itori pamberi, hatitomborasi tarisiro, hatititoripo panyanga.
Asi mumusha meBlue Chiefs hamuna kuchema sezviri kuitika mumba meDynamos. Madzimambo aya ave pachinzvimbo chechina nemapoints 15 zvekare zvichitevera mitambo yanhasi uyezve kurova Shesham kwavaita. Mune mumwe mutambo watambwa nhasi Manika Diamonds neChicken Inn dzaita mangange 0-0. Mumwe mutambo uriko mangwana uri pakati peTriangle neYada muGibbo Stadium. Mutambo pakati peZPC Kariba neBlack Rhinos uchatambwa nemuvhuro svondo rinouya nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare. Zvikwata zvinoti Black Rhinos, Capes United, Cranbourne Bullets, Herentals, Dynamos, Simba Bora, Yada neZPC Kariba zvinoshandisa nhandare imwe chete yeNational Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.